Mumwe wevanhu ava ndiva Justin Makota veMDC Alliance vekumasvingo South. Ava vanoti vashamiswa nezvakaitika sezvo vakamboona zita ravo mugwaro reGovernment Gazette raive nemazita evanhu vachakwikwidza musarudzo.
Ndiri kutokatya madzo nezvandiri kuona munewspaper kuti ndakawithdraw. Handina kumbobvira ndazvifunga kana zvapinda mundangariro dzangu kuti ndichawithdraw. Masvingo South ndiri kutoimiririra, ndiri kuenda mberi. Saka izvezvi zvakadai. Ndatomuka ndikaenda kuzeki ndikandovabvunza kuti zviri kubva kupi ende zviri kuenda nekupi. Vakambondiona here kana nerimwe ramazuva, nokuti mutemo unotaura kuti mukwikwidzi wega ndiye anokwanisa kuwithdraw. Ine handina kumbobvira ndadaro ende ndasvika ikoko ndopavazotanga kutsvaka tsamba yekuti ndakawithdraw vakaishaya. Zvinoreva kuti ivo pane zvimwe zvakaitika zvavasingakwanisi kunyatso kutaura kuti zita rangu rizowanikwa ranyorwa pakuti ndakawithdraw zvakabva nekupi.
Vamakota vanoti zeki yatambira chichemo chavo uye vanovimba kuti chichagadziriswa. Vatiwo vachapiwa mukana wokuona kuti zita ravo rinenge riripo here panodhindwa mapepa ekuvhotera ekumasvingo South.
Ndasvika kuzeki ndikataura navamurenje pamwe chete navazvoushe ndikavaudza kuti chokutanga ndiri kuda kuti vanyore inonzi eratam vachikorekta zvavanyora mukani muherald kuti ndakawithdraw. Chechitu ndechekuti inini ndiripo ndichizvionera ndoona kuti kuballot paper zita rangu raprintiwa, kozi vakasadaroi vanenge vaita infringe my rights as a Zimbabwean and as a candidate munyika yeZimbabwe.
Mutauri weMount Racial Christian Democrats rinove bato riri kumirira MDC Alliance kuGutu Central vaSebastian Mubvumbi vanoti vashamisikawo nechiziviso chezek chekuti nhengo yavo vaErnest Madingo vabuda musarudzo. VaMubvumbi vati vaMadingo vachakwikwidza musarudzo uye vachagadzirisa nyaya iyi nezek nekukasika. Vazhinji vanonzi nezek vakabuda musarudzo inhengo dzeMDC Alliance dzakaita sava Clifford Namburo kuko Romonzi West, vanoloji Mpini kuGutu West, na va William Zivengwa kuzaka West, uye vanosanganisirawo vamwe vanhu vange vakazvimirira asi vachibva kumapato akasiyana siyana. Hatina kukwanisa kutaura nemukuru anoona nezvesarudzo muzek, vautoile Sligwana kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. MDC Alliance ine nhengo mbiri mbiri kana kudarika munzvimbo dzakawanda nekuda kwekusawirana mubatanidzwa uyu. Mutauri weMDC Alliance Professor Walsh Mencube vaudza Studio 7 kuti musangano wevatungamiriri veAlliance waita chisungo nhasi chekuti vese vakaisa magwaro avo zviri kunze kwechibvumirano cheAlliance vanofanira kutsigira vanhu vari kutsigirwa neAlliance. Zvichakadai, Zeki yazivisawo kuti pane mazita evanhu vakawanda chose vachakwikwidza musarudzo vakasiyiwa mugwaro reGovernment Gazette revanhu vachakwikwidza. Vanhu ava vanosanganisira vaStarman Chamisa, vachamirira MDC Alliance Kumbare, vaSylvester Nguni, vachazvimirira kuMhondoro Mubaira, navata Pera Simon vachamirira People's Rainbow Coalition kuMhondoro Ngezi. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vati kuita kwezek kunoita kuti vanhu varambe vachinyunyuta nemafambisirwo esarudzo.
Izvi zvatakunzwa zvekuita nezek izvi zvinoramba zvichiratidza kuti zviri kunyunyutwa nevazhinji kuti zek haisi kunyatsa kuita basa rayo nemazvo, uye zvezeki haina kunyanya kuzvimirira yega zvokuti tingaiti independent body. Mamistakes airi kuita aya, zeki haifanira kunge yachimhanya-mhanya kuti ibude pachena kana kuti iratidze ruzhinji rweZimbabwe kuti zviri kutaurwa nemukuru wenyika kuti tichange tine free fair and credible election zvinge zviri zvinhu zvatingatarisira. Saka sekuona kwangu zvaakuratidza pachena kuti zeki ine zvinhu zvakawanda zvoda kunyatsa kutarisiswa.
VaMadhuku vati zek inofanira kuita basa rayo nemazvo kuitira kuti vanhu vavimbe nezvichabuda musarudzo dzichaitwa kupera kwemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.